isuso umhlangano umhlangano unema solid structures, unema structures, awuna confusion, awuna chaos, munongono zilapha unamira nezvaanofanirwa kuita. Zvinoita kuti vanhu vade musangano. Ndosaka makaona tichiwana vazhinji vari kudzoka musangano vachipinda nokumaaffiliates, nevamwe vari kudzoka kumusangano vachipinda semaretainees ari kubva kuMDC, ari kubva kuCCC vachiuya. And also iyo nyaya yokuti kana mukasada kuvhotera ZANUPF munovhotera ani? Hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa, ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati madzo.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima bato renyu ndo riri kukonzera nyonga nyonga yataakuona yazoita kuti paitwe idzo saro dzezima by-elections.
Vanozoti nyonga nyonga, isu hatisi mastructures, avo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga nyonga yaaita. Hatina kutorerana masimba, hatina marecalls ataita.
Ndezvipi zvinobatika zviri kuitwa nebato renyu muhurumende?
Nyaya dzemadhamu, nyaya dzezvinhu zvinoonekwa zvanga zvisipo makore apfuura, zvaakuonekwa kuti taitika tichinetsekana kwazvo. Mugwagwa unobva kuBhaibhichi kuenda kuChirundu iko zvino Makeke, and if you go to Bhaibhichi uchiona the border force rapo rinodadisa. Now these are just a few examples that we will tell, and this is why people vanovhota because they see these things.